Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika, hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Because report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndo nyaya iripo iyoyo.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Love More Madhuku. Vojekesa pamusoro penyaya delimitation report iyo yatsviridza munyika. Mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Indwe mimwe emisore nao dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyanga hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report. Vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madhuku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika, hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Because pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati takuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndo nyaya iripo iyoyo. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report. Tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndopo vanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti vaifanira kunge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izek Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini Daka Miria Commission, Electoral Commission. Daka Papa President, final report. Those were the president, Daka Kangani.
Asika, Professor Maduku, Justice Chigumba, Daka Taura, Pavaka, Pa President, Gwaro, Irguti, ndo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvaurutaura izvuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kudi kutaura hakusi kutaura nevatori venhau ndo zvauri kutaura apa vaitaura nemajournalist kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura hatikatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Atina pataka zona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoita advert mapepa nhau. Zvekuti vangoitawo chance yekuti ichibuda wasangana nemajournalist. Kwekudai panga pasina majournalist vakabuda pastatus. Haasiwo anonzi kutaura ikoko. Havasati vataura. Ngavataure neZimbabwe Electoral Commission. Izvezvi bhora rese riri mumba. Nezimbabwe Electoral Commission. Kana isina kushinga, kana kusimba, kuti itaurire vanhu taiwa, takapa president final report. Iye president takavataura takavapa final report. Auvapi final report president, usina kuti vataurira president, iyi ndiyo final report.
Saka iyo Zimbabwe Electoral Commission, Professor Maduku, inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi?
Vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha. Even president, vice for matter, but again, the president, the matter, the president, and the rapport is the final report. I'm touching up your final report.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe, pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Fusumu Ziswanda, kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda navo makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Pana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga ari IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana veZimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munoti nekuti unoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuta kuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa, tiri kuda kuwana information kuti vanhu varida kudzokera vangani tigone kuvakota. Haruzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapihwa nyika here kuti aiwa chigarai apa nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapihwa nyika, vana vachasvika kudzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafees nokuti vabereki vanga vachienda muno muSouth Africa. Vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo. Saka kana tichitaura negadziriro yekuti hurumende iri kuda kubatsira, toda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Fusumu Ziswanda, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anoti reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo, masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi, vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma, muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplementwa, vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu nokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections, toita sei? Bhikozi vashandi vanga vaida kutoenda kufull blown out strike, picketing, vachipiketa maitikata ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways. Tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana IT, kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndo hondo yatave nayo munomu.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenyas Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina iwo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musi tichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowanoti atakaregistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atiregista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshaiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ungatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbiravo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zveku stoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru, saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe une mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno kwaripo vo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungavo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisavo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka ine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndiyo kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndivo vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka kashakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu pati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana navamwe nevangu nevamunini batatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa manguiro. Donzora kati nake to kurudzira nyanyanya kuvarapi vedu tizvishuwa ngavatore maresonance mabasa avani ngavachiita. Tinoona riri donzora rakanaka sterile. Tinoritambira isusu sesangano reZinata kuti kana uri murapi iwane matsamba uzivewo customer inge yamunenge doctor patient relationship vave nema basics vanenge vachizivawo urapi hwavo hwekushandisa mishonga yechivanhu kuti pane pambuku tinokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu. Kutaura kwaita minista tinokutenda tivatiitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa. Varapi vese tive nedatabhesi ratinonatso kutozikamwa kudai timire takadaiso tine networking yekutinenge tiripo tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva tese sevarapi tichidzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbiyo nyamukuta tinenge tichitarisira kuti ikoko mahospital ikoko ngakuve ne department retraditionmits bavo nechoice yekuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side. Unosvika vanapuwa mapatients ave nechoice yekuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndiri kuda uchi traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete. Zvimwe zvatinotarisira futi kuti minister vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro. Munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataurwa naminista kuti vadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti ti tivone vave neknowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzvo racho ravatora rakanaka tinorigashira.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisirawo kuti ingava kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhandla mapatients ivayo zvimwe zvatinotarisira. Uyewo vapota vachipine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi wechivanhu. Zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by wishage kuti kuone traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi ngavaende vachinotopa. Isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vanongurapa vamwe vari kushandisa zvishuwa zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical cancel vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotonetsikana kuti vamwe izvozvo vanoda kungoshandisa vanondoona kuti haana matsamba kasi ari kupiwa mishonga. Zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavabhuwe mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga. TMPC reassociation yako uve munhu association dzo dhuma munenge muchisangana nemamwe vamwe kuti pana ruzivo rwokurapa mune pfungwa dzingwe chete.
Imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu?
Zinata tine chikoro chedu, Zinata School of Traditional Medicine, yatinotichidzidzisa varapwa vedu isu vanotora malaisensi kwete matsotsai. Tinoziva kuti uyu ane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachiita kuti marefresha kosi tinonge tichidiwa tive nemabasics atora patichiita ruzivo nekuti kudzidza hakuperi, kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda sekuru Prince Mutandisibanda veZinata. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga rini, sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusorosoro munyika inotanga musi wani. Murayiridzi weGreenfields Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Titiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuitika.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndo yandiri kuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga apfuura yesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anomeka sena. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyadha vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pakugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti because ane maresources esi mavari magood players zvese vanobhadhara zvakanaka sangu anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurayiridzi mutsva Herbert Marowa. Asi murayiridzi weManica Diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stere. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Maivale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Izozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when beziza amandla okuthi you know bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye ziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kubuya buhlungu kakhulu kithi ababalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubahlukuluzile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kubuya buhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ikiasiaki, our first form for class 41. And then particularly it lost us the friend here, K.O. Arnold. Oh, we are not in the Sika Kusin of incident. Nansika Mbambi, so he was still alive when Batame saw a roller, a 15 Arnold Mbambi, then Sage, he shed the Vesai of the Zamu Sok Liquid.
How
traumatized in Sana Dana like this. But he has. These are coming, of course, they will point a finger, but just all of them to. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Kwakweni le after 3 PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana
abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lo daba lokulwa.
Ukuthi hayi kuba la campaigns like anti-bullying, yes, I stand with you. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they look at the once they take a drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, the victimize the abanye abantu abanye abantu. So we've tried through our campaigns, our group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors. Have come, our address, our local police, they live from time to time. We have a Zokulima Labantuan. No violence, no bullying, no drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kusavunyelwa ukuthi ba discipline kumbe bachaywe angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah, can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume zama ukukorrecta a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana bazi days they are not like abakudala abesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili zamthatha serious. Abanye they make fun of it. Besides yile kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy phansi. Of course wezethu drawn the road. But I think sibili laphana kusachayo. Kwakuba declare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Liyabesaba. Kanti ungabona umntwana engxenye umkhuzi ubone efakwe kunyokunye resistance. Well, you think twice. Your life is more precious than anything. So, yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. EZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM ngabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekti athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi lizongenelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezimisele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Ethi kubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyo nto entsha ayenzayo?
Akusiyo nto entsha, akusiyo nto emangalisayo, kanti futhi akusikho ethi kubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni esithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi, zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesiyibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxela eJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kulivike sabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kulivike endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalinywa kuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngoFebruwari 21. Ngalima sibili nje abantu sebeyekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengungaku-advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunja nyana uyabulokhu uqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana kuward 14 eKwanda South uthi lanxabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethulumanyange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalinywa kuqala ikakhulu eGwanda lasebedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza lekomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe la maqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sibanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeze ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala kubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare la uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-Waste Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-waste picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since ezimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphi ngekho imisebenzi. Kwesi picking siyahlangana lama challenges achiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi nxa usenziwe sipicking abanye bakuthetha nje ukuthi ingxenye awugwananga ikhanda mbi njalo. Kodwa ukuphila siyaphila. Khonokho nje ukuthi basigela imali ezidakiweyo, besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganiselako lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu. Ukuthi thinayi besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka. Isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile. Esiyabe siyiphambanisa anti council city council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezika city council west picking is illegal ayikho emthethweni west picking ngingathayisana lomunye nje kokubophumlana othi laphana ugogo sekemthathela isaka lakhe lamaplasi ukhanya igogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo sebembona esethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwaphana ugogo la emaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathingi lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees ngavele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayeloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezizini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abale minyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West picking vele kule age zonke even ugogo le-20 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke senxa udobha ama-plastic santi iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yad 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bayathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yabo uthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ukuthi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindela isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane ncane anti kodwa abantu laba basithengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributa kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basike ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo nesikhathi esinje nithengisa okungaka beninyanga siyaphela ukuthi ubone ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngifezi yayimathibenza into i-Institute of Human Rights ivula ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-West lay my sister sikhalela ukuthi ingathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-West lay
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo
sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya sokulandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lo Chris Gande
Elingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi.
Sawubona msakazi, sawubona Butikandi, salibonani balaleli be Studio 7.
Ungasitshela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho Butikandi. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Afrika kukhanya ungikhona ufika, kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
E-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichene ngabi leminye umkhuhlane orinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngapi siya ngapi. Ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate sami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono bengacatshi ngomunye labo, ngoba nangizwe becatsha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu engibasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omutsha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngigciwane ubusuzubuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile, kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenzi iminyaka emibili edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona athi hayi umuntu lo kambingeleli kahle, yabo. Kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe. Nxa sesitsheliwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awusozo awuzivikeleke, kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjova. Sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa, bejove ngezinyanga zabo zezale eminyaka yabo. Nxa bangajova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana akho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi imjovo womkhakha lo hayi usuright wena.
Lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe ama-single akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uyalandisa.
Ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eTsholotsho esigabeni seMakonekazini. Ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seChebechebe. Okwamanje ngilamasingi track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music. Eyokuqala indlela zakho, esibili ukukhuleka. Kube sokusiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatsheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna isingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Izoyiphinda njalo 062-851-1598. Le bengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Eyesibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0786-427-1211. Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakehlukani zihlobo, nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye ziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, uMnumzana Antonio Vitorini, emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.